Masebhoza anogadzirira zvakakwana nemhaka yekushayikwa kwemari izvo zvaimanikidza vatambi kuuya kunhandare kugadziriro vachibva kumba. Murairidzi wechikwata ichi Cyprian Mandenge anga achichema chema svondo rese nemamiriro egadziriro aya, asi asiya avimbisa zvake kuti vari kunotamba nepavanogona vachitarisira kukunda. Asi tichitarisa mamiriro anga akaita gadziriro ezvikwata zviri izvi, zviri kuratidza izvo kuti Zimbabwe haimire. Zvakamira zvakadai, makundano ekasolaga Premier Soccer League adzoka mushure mekumbomiswa achipa nguva kumakwikwi echibuku Super Cup. Kune mitambo miviri iri kumedzesa veruzhinji mate, mumwe wacho uri muHarare pakati peDynamos neZPC Kariba, mumwe wacho muBulawayo pakati peHowmai neHighlanders. Mutambo neZPC Kariba ndewekutanga weleague Dynamos rairidzwa naTonderai Ndiraya mushure mekudzingwa basa kwaDavid Mandugora. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaEmmanuel Manchinya vanoti havasi kuda kunzwa imwe nyaya kubva kuna Ndiraya kunze kwekukunda. Vanoti kunyange Ndiraya atora chikwata ichi pakati pemwaka, chaakapirwa basa iri ndechekuona kuti Dynamos yatora mukombe.
Vekochi, basa rake nderekuti Dynamos itore championship kechi5. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Ndiraya abuda pachena kuti ari kutambisa mutambi Ronald Chitio uyo anga akakuvara, izvo zvafadza vaSilas Chirasha.
Chitio pabhora. Viva Dynamos, pamberi nesu guys. Tinohwina chete.
Highlanders neHowmai dziri kusangana masvondo maviri akateverana mushure mekusangana svondo rapera apo Bosso yakarohwa 4-3 nemapenareti mumutambo wechibuku Super Cup. Asi vaimbo vemurairidzi weTriangle vakamboitawo mutevedzeri wemurairidzi weMawarriors vaGishontini vanoti iko zvino Highlanders inokunda vachidoma zvibodzwa zvacho.
I think 2-1 is going to be the final scoreline outside.
Murairidzi weCapes United Mark Mate uyo ari patambo pari zvino akananga kuLafarge uko Capes United iri kusangana neFlame Lily. Kunyange vakawanda vari kuti maGreen Machine achakunda mumwe muteveri wechikwata ichi vaMichek Saga vari kutya.
Bhora harisina maje maanonzi maGiants. Nonyaya yekuti katarisa kana maAfcon kana kuWorld Cup masurprises anokuwanika kwese kwese.
Chikwata chiri pamusoro makundano aya cheChicken Inn chiri kutarisira kukunda apo chiri kusangana nechapungu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Harare City neDongo Sawmills Rufaro, FC Platinum neHwange Mandava, Cholocho neTriangle White City. Nesvondo, zvikwata zvehurumende zviri kutambura Wawa Prisons neBuffaloes zviri kudamburana muAscott Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.